Mangwanana kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechishanu chikumi 8, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevasungwa reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender, kana kuti ZACRO, rinoti rinoshushikana zvikuru kuti vasungwa havasi kukwanisa kushandisa kodzero dzavo dzekuvhota musarudzo dzegore rino.
Hapana chachinja nekuda kwokuti vanhu vatinavo vezeki vanokuudza kuti chinhu chavanogona kuita ivo administrativi chinoda kuti mutemo ugadzirwe. Izvo zvinhu zvinongoitwa administrativi.
Nhasi tiri kutarisa nezvegadziriro yemapato ezvematengerwo enyika achapinda musarudzo. Takanangana nedunhu remashonaland central uye Manheru, tichizenge tichitarisa zviri kuitika kumasvingo. Ongororo yesangano reelection resource center inoratidza kuti vanhu vakawanda kumaruwa vachiri kutya mhirizhonga inoitika munguva dzesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevasungwa reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender, kana kuti ZACRO, rinoti rinoshushikana zvikuru kuti vasungwa havasi kukwanisa kushandisa kodzero dzavo dzekuvhota musarudzo dzegore rino sezviri mubumbiro remitemo. Mukuru wesangano iri vaEdison Chiota vanoti yakanga iri tarisiro yavo yekuti vasungwa nevachabuda mumajeri musi wesarudzo vakwanise kuvhota, asi havana kukwanisa kuwaniswa mukana wekunyorisa mazita avo neZimbabwe Electoral Commission kuti vagozokwanisa kuvhota. Vachiota vanoti vanotarisira kugara pasi nekomishen yekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission kana sarudzo dzapera kuitira kuti vagadzirise dambudziko iri. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tine dambudziko ipapa bhikozi chikuru chinoitika nesu vanhu vanofema ndechekuti tinokanganwa. Hapana chachinja nekuda kwokuti vanhu vatinavo vezeki vanokuudza kuti chinhu chavanogona kuita ivo administrativi vanenge vachitongoda kutotaura pamwe kuti chinoda kuti mutemo ugadzirwe. Izvo zvinhu zvinongoitwa administrativi. Hakuna chinoda mutemo pakuti munhu ari mujeri avhote, nekuti chinongodiwa chete kuenda kunoregista interest newill yachairperson kana kuti ye institution yakafanana neZEC inoti vanhu ava vanofanirwa kupuwa kodzero dzavo. Saka tiri kuda kumbokurukura mumashure memaelection iwaya kuti tione kuti veHuman Rights Commission tingakurukure navo kuti vambonyatsotitarisira kuti chinobata munhu kuti asavhote chii. Ndakaona kuti dambudziko rakaitika nderekuti patakanyora bumbiro remutemo idzva, chinhu ichocho hazvina kutariswa nezvakanaka. Vanhu vakangonegoshieta bumbiro remutemo vasingatarise zvimwe zvinhu kuti zvinozova zvinokanganisa kodzero dzevamwe vanhu pamangwana.
Saka zvaakureva kuti musarudzo dzegore rino hapana vasungwa vachakwanisa kuvhota.
Kana anga ari mujeri achibuda mangwana haachakwanisa kuvhota nekuti haana kumbobvira arejista ikoko. Akaenda wese asati arejista, kana akabuda mangwana kana akabuda kusikwena mangwana haakwanisi kuvhota.
Saka zvikonzero zvamakatambira imi rwendo runo kuti vasabvumidzwe kuvhota ndezvekuti
pakangodzi hatina zvakakwana zvekugadzirira zvinhu zvakafanana naizvozvo. Vaitaura vaive vari chairperson vakaenda havo, saka hatina kuzowana mukana wokuti ezvinezvi nenguva pfupi pave panotaurika chimwe chinhu chingaite kuti titaure neZEC kuti tienderere mberi. Asi zvinhu zvatiri kutarisa kuti zvinhu zvatinofanirwa kuramba tichitaura nekuti ikodzero yemunhu wese kuti avhote.
Mukuru weZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender vaEdison Chiota vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano re-Election Resource Center rinoti vanhu vakawanda kumaruva vachiri kutya mhirizhonga inoitika munguva dzesarudzo kunyange hazvo munyika musina mhirizhonga yakaitika munguva yeongororo yakaitwa nesangano iri. Kirimudzamiri anotipa nyaya iye.
Vachiparura ongororo yakaitwa nesangano ravo pakati pandirana kubvumbi gore rino, mukuru weElection Resource Center vatawanda chimini vati vanhu vekumaruwa vachine kakutyira kuti munguva yesarudzo kuchaitika mhirizhonga sezvinogara zvichiitika musarudzo dzemunyika. Vachimini vati nepamusana pekutya uku kuri muvanhu, Zimbabwe Electoral Commission ZEC inofanirwa kuvandudza hurongwa hwayo hwekudzidzisa vanhu kuvhota murunyararo kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakasununguka.
Kudzire yedu kuElection Commission ndeye kuti ngava vandudze voter education kuitira kuti vanhu vanzwisise zvinofanira kunge zvichiitika munyaya dzesarudzo. Asi muvoter education yeElection Commission ngavange vachipembedza nyaya kuti vhoti yevanhu isikreti yevanhu, hapana achaziva kuti vanhu vavhotera papi.
Vachimini vati kunyange hazvo kwaiva nerunyararo munharaunda dzakawanda munguva yetsvakiridzo yavo mudzimwe nzvimbo, vanhu vaimbunyikidzirwa kodzero dzavo vachimanikidzwa kuratidza magwaro anoratidza kuti vakanyoresa kuvhota.
Runyararo rwanga ruripo pakuti mhirizhonga yanga iri shoma munguva yataitarisa kuti zvii zvanga zvichiitika. Asi takaonawo zvakare kuti kakuvhundutsirwa kakaramba karipo munguva iyoyo kubvira muna January kusvika muna April, kakanangana nenyaya dzemavoter registration slips, mamwe mapato ezvematongerwo enyika achiudza vanhu in fact kuti ngavavape mavoter registration slips. Zvinova zvinhu sekuona kwedu zvinokanganisa kuvanduka kwesarudzo, kubatwa kwesarudzo zvakanaka uye sarudzo dzinoitwa murunyararo.
Vachimini vakurudzira ZEC kuti ibude pachena pamaitiro ayo basa sezvinodiwa nemitemo yenyika.
Saka semaonero edu, sarudzo dzakanaka isarudzo dzinofanira kunge dzichiratidza kuti Election Commission iri kubuda pachena mukubata kwayo kwebasa. Chatakaona chatiri kutya, chatiri kukurudzira kuti Election Commission igadzirise ndezvekuti ngavasaite zvinhu muchivande, ngavange vachiita zvinhu zviri pachena. Saka tichienda mazuva anotevera tirikutarisa kuti Election Commission ichatanga kubuditsa pachena kuti voters roll redu rakamira sei. Ngavape vanhu, ngavape zvematongerwo enyika, ngavape maorganizations akazvimirira kuti tirione, tiritarise, yatingati scrutinize pachirungu, kuitira kuti pangana paine zvatiri kuonawo isu sezvinotendedzwa nemutemo tinge tichienda kune Election Commission tovaudza kuti taona zvakati, ivowo zvigadzirisa tisati taona final voters roll kana kuti voters roll risati rapedziswa kugadzirwa.
Kunyange hazvo ZEC iri kunetsana nemapato anopikisa panyaya dzekudhindwa kwemapepa ekuvhotera nezvimwe, vachimini vati pane zvimwe zviri kuitwa neZEC zvakanaka zvinoratidza kuti iri kuteerera zvainenge yaudzwa kuti iite nemapato anopikisa, vachiti zvakakosha kuti ZEC iite basa rayo rose nemazvo.
Takatarisawo zvakare zvaiitwa neElection Commission, takaona kuti pane zvimwe zvairatidza kuti Election Commission yanga yava kunge ichiteerera zvinenge zvichitaurwa nevanhu vachigadzirisa zvatinenge tichiona sezvinhu zvisiri kubatwa zvakanaka mukugadzirirwa kwesarudzo. Takaona vachigadzirisa nyaya yekuti kune kwainyoreswa vanhu kwaimbovharwa kana kusingatangi nguva dzavaifanira kunge vachitanga. Takaona Election Commission ichinobatsira kugadzirisa kuti vanhu vashande mune zvakanaka. Asi takaonawo zvakare kuti mukushanda kweElection Commission pane zvimwe zvavaivanza vasingadi kutaura kune vanhu vakaita sesu vanotarisawo nyaya dzesarudzo.
Vachimini vati sangano ravo richaramba richiita ongororo kudzamara sarudzo dzaitwa musi wa31 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Mamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti sarudzo dzemwedzi unouya isarudzo dziri kuitwa zvisiri pachena sezvo mapato ezvematongerwo enyika ari kupinda musarudzo idzi asina gwaro revavhoti sezvinodiwa pamutemo uye vari muchiuto vachiita madiro ajojina mukomisheni inoona nezvesarudzo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vamiriri vemasangano anoti Human Rights Watch, Zimbabwe Democracy Institute pamwe neInstitute of Public Affairs in Zimbabwe vakaudza vatori venhau muHarare neZuro kuti havasi kufara nemashandiro ari kuita komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, zvikuru sei munyaya dzekuburitswa kwegwaro revavhoti pamwe nekushanda kuri kuita masoja muZEC. Vadewa Mavinga, vanoshanda neHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vakati gwaro revavhotirana noka kupiwa mapato ezvimatongerwo enyika. Iko kwasara mazuva mashomanana ekuti dare rinotambira mazita evachakwikwidza musarudzo rigare.
Tanga tichitaura sesangano reHuman Rights Watch tichikurudzira hurumende yavamunangagwa kuti vachimbidzike kutipave nehwaro hwekuti sarudzo dzichaitwa musi wa 30 July dzinge dziri sarudzo dzakachena dzekuti vanhu vese vanokwanisa kuvhota kana kusarudza vatungamiri vavanoda nemapato avanoda vakasununguka pasina kuvhundutsirwa, pasina kumbunyikidzwa, pasina mheremhere. Saka tanga tichiti mapurisa ngaaite basa sebasa, mautowo ngaasapindira mune zvematongerwo enyika, uyezve sangano rinoona nezvesarudzo rezek Zimbabwe Electoral Commission repachokwadi rakazvimiririra risina kwarakarerekera. Harifaniri kunge richitsigira kana kuti kuita sekuti rinenge rine shungu dzekuti dai bando rinotonga riroraramba richitonga. Ngazve zvinhu zviri pachena, sarudzo dziitwe dzakachena.
Munyori musangano reInstitute of Public Affairs in Zimbabwe, vatamuka Chirimambowa, vakati ZEC inofanira kutaura chokwadi panyaya yegwaro revavhoti, kwete kunyepera vanhu.
Kuti ZEC iregedze manyepo sezvaizwa najaji Chigumba kuti takaisa iyo lingi yeinterneti ine website, ine provisional voters roll pa website rao, iro roonekwa richipachenera pa website rinenge richishaikwa. Manyepo akadai haadi mutemo kuti azistope, asi manhu unogona kutanga kutoregedza kunyepa, otanga kutotaura chokwadi achitaura zvindo zviripo izvi pasina kuita zvinhu zvine tsvete.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya vakatsigira zvakataurwa navachiri Mambowa, vachiti ZEC yatove muhapwa memauto nezano PF pamberi pesarudzo idzi. Vakati kana ZEC ikaenderera mberi nekuita sarudzo zvinhu zvakaita manyamamire nerongo kudai, zvichabuda musarudzo zvichanetsa kutambira.
ZEC inotonetsa kuti zviite nokuti ZEC yakabatwa nemauto, ende sisi tiri kutaura kuti maelection edu hakwanisi kuitwa zviri pachena kana mauto achipindira mune zvematongerwo enyika. Mauto ndiye akabvisa vamugabe, mauto ndiye akaramidza vatangira kutonga muna 2008 vachiita violence. Saka nyaya yemauto munyaya dzepolitics nemaelections inofanira kugadziriswa. Kana isina kugadziriswa, vanokwanisa kuzvitiwa hwina asi todzoka paground zero, hapana chinobuda nokuti kuhwina kwacho kune kuri kwokunyepa.
Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba kutinzwe pamire komisheni yavo panyaya iyi, asi mazuva mashoma adarika amai Chigumba vakati komisheni yavo yakazvipira kuita sarudzo dzakachena, vachiti komisheni yavo inoshanda yakazvimirira. Panyaya yemauto anonzi ari mukomisheni yavo, amai Chigumba vakati vanhu ava vakatotsvagawo basa sezvimwe zvarwa zveZimbabwe, saka nokudaro vane kodzero dzekushandira komisheni yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Vaenzi vezvemabhizinesi ekurima gumi nevana vakabva kuNetherlands vari munyika kwemazuva anotevera, uye vakasangana negurukota rezvekurima vaParents Shiri muHarare. Chirongwa ichi chaitungamirwa neBank ABC Netherlands African Business Council neSouthern African Netherlands Chamber of Commerce paine chinangwa chekuvakurudza patsva ukama hwekutengeserana pakati penyika mbiri idzi mune zvirimwa nezvipfuyo. Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvekurima vachishanda nesangano reTotal Farm Solutions vatapiwa mugadza kuti tinzwewo maonero avo.
Tiri kufara chaizvo tichiona mainvestors vachiuya from Netherlands, izvo zvakanaka. Asi chatinofanira kunge tichitarisa isusu sevarimi zvimwe zvinofanira kunge zvichiongororwa ndezvekuti kana vauya mainvestors vedu avava, pane zvinhu zviri kutitadzisa kunge tichikwanisa kucompita against the international market. For example, nyaya yemacosts edu, macost of production emahorticultural inputs akakwira kunyanya kudarika emuregion medu muno muSouthern Africa or even internationally, zvinova zvinoita kuti zvirimwa zvedu zvivenge zvinodhura kana takuzozvitengesa kunze. Chimwe chatinofanira kunge tichiongorora inyaya yemacertifications anodiwa kuti tinge tiexporta kuma first world countries. Pane yavanoti iyo global gaps. Tinokurudzira kuti vari kuya vekuNetherlands avava vabatsire varimi panyaya dzekuti vawane macertifications eglobal gap, because iyoyo inonzi global good agricultural practice certificate. Inowanzoda macost ekuunza maconsultants vachizocertifya vachida pane zvavanotarisira kuti zvinge zviripo pamapurazi pedu. Saka izvozvozvo dei zvakwanisika kuti vakwanise kufinance mafarmers edu.
Pane zvikonzerere zvamunoona zvinoita kuti kwedu zvidhure kwevamwe zvichipe?
I think inyaya dzimwe dzinouya nenyaya dzemasubsidies. You know, agriculture all over the world inorely on masubsidies. Saka iro rinenge riri basa rehurumende rekuti vange vachisubsidize farming kuti vakurudzire vape maincentives ekuti varimi vadi vakwanise kubudirira, vakwanise kurima zvirimwa zvavo. So muno mumu zvinozonyanya kuti zvikwidze mitengo yedu ndeyekuti pakaiswa masubsidies ziya, vamwe vanozopedzisira vakuabhuza masubsidies iyayo.
Avanga vari nyanzvi mune zvekurima vachishanda nesangano reTotal Farm Solutions vatapiwa mugabe vachitaura parunhare naIvan Zininga weStudio 7. Apo Studio 7 iri kuenderera mberi nekuongorora kuti matunhu akasiyana-siyana angavhotera bato ripi musarudzo dzakatarisirwa gore rino. Nhasi tiri kutarisa dunhu reMashonaland Central. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Nzvimbo zhinji mudunhu reMashonaland Central dzinozivikanwa nekuvhotera bato reZANU-PF, asi vemapato anopikisa vanoti gore rino vari kutarisirwawo kukunda mudunhu iri, ukowo bato reZANU-PF richiti mapato aya ana chaanowana mudunhu iri. Mumwe wevechidiki mubato reNational People's Party, vaKismet Mashange, vanoti bato ravo radzika midzi mudunhu iri. VaMashange vanoti nekuda kwekuti mutungamiriri wavo, amai Joyce Mujuru, vanobva kuMount Darwin inova iri mudunhu iri, vachavhoterwa zvakanyanya nevana vekumusha kwavo. VaMashange vanotiwo veruzhinji kunzvimbo yavagutsikani nezvirongwa zvebudiriro zveZANU-PF zvichaita kuti vafotere bato ravo.
Ngaitange nokuti kumachicendera kusina chionzi ZANU-PF. NPP ndo yatova the major party iri kumachicendera. Changosaya kugodeclare kuti ngodeclare rino yatova proofs of NPP. Takatotora masitsi ese changosara kuenda kuelection.
VaMashange vanotiwo kushomeka kwakaita vakafota musarudzo dzebato reZANU-PF zvichienzaniswa nevanhu vari mudunhu iri mucherochedzo wekudzikira kuri kuita nhengo dzeZANU-PF mudunhu iri.
Mana bhuru wedu wezanawo vakaita maprimary elections yavo, constituency yese inovhotera nevanhu 2000, iyo constituency yacho ine vanovhota vanokwana ita 28,000 kana nemo zviri pachena kuti havana vanhu.
Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navaWashman Ncube vakurawo nechiwayi vanotiwo vanotarisira kukunda kwemapato anopikisa kudunhu iri pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance. VaChiwayi vanoti bato ravo rakapiwa matunhu maviri kunzvimbo iyi, Masowe North neMasowe South.
Tutarisira kuti opposition gwendo guno ichatora masitsi akati wandei kuMashonaland Central. Isu veMDC takapuwa Masowe North neMasowe South pasi pechirongwa cheMDC Alliance. Saka nokudaro hatisi kutarisira kusiya chunhu. Zvinova zvakapupurwa nerali yekuwa nzvimbo, vanhu vese vakaenda kwanzvimbo vakaona chaunga chaachiriko nokusanduka kwaita zvinhu kuMashonaland Central, zvisinei kuti ndo musha wanga wakadheererwa neZANU-PF. Tava kutora musha weMashonaland Central kuti uchibva kuZANU-PF uinde kuMDC Alliance.
VaChiwayi vanotiwo kubatana kwavakaita nevanhu vanga vari muZANU-PF vakadai semutungamiriri weZimbabwe People First, vaAgripa Mutambara, zvichabetsera MDC Alliance kupinda kunyange kunzvimbo dzainetsa mudunhu iri. Vamutambara vanobva mudunhu reMashonaland Central.
Zvinhu zvedu zvachinja nokuda kuti vana Brigade yaMutambara vanhu vanobva kudunhu iroro, vanhu vakambokambena muarea iyoyo, vanhu vanoziva zvinodiwa nevanhu veikoko. Saka vanhu vazhinji chikamu chakati kurei chakatevera kuMDC Alliance chitevera vana Brigade yaMutambara. Uyezve kubuda kwakaita vana NPF kwakaratidza futi kuti kwakadhivhaidhawo ZANU PF yacho. Saka ZANU PF patisi kutarisira kuti ichange yakangoramba yakasimba zvayanga yakaita makore adarika.
Vari kuzokwikwidza mumazowe Central pasi peMDC Alliance, mufundisi Blessing Muroiwa, vanoti ZANU PF yaikunda mudunhu iri nekuda kwokutyityidzira vagari pamwe nemhirishonga. Vamuroiwa vanoti kukasangoita mhirishonga, mapata anopikisa anokunda mudunhu iri.
Mashonaland Central yanga ichiratidza kuti istronghold ye ZANPF, kwete nekuti ZANPF ine support yakasimba, asi kune mamethods anga achishandiswa ekuti ZANPF irambe ichikunda musaradzose dzanga dzichiitwa. One of the strongest methods anga dzichishandiswa evictimization and violence nemadzishe. Nyaya yevioolence ikadhiliwa nayo, tinotarisira kutora masits akati wandei mumashonaland Central.
Mukuru wevashandi mubato reMDC vaSesel Zvidzai vanotiwo mubatanidzwa weMDC Alliance uri kutarisira kukunda kudunhu reMashonaland Central. VaZvidzai vanoti pavakanoita musangano wokutsvaga rutsigiro kwanzvimbo mudunhu iri, kwakauya vatsigiri vakawanda zvikuru.
Isu seMDC neMDC Alliance tiri kuita zvakanakisisa chaizvo ikoko. Kana mukarangarira vhiki dzati pfuure idzi, takaita rally yedu panzvimbo inonzi Nzvimbo, and vanhu vakafashukira kuuya ipapo. Saka izvo zvinotiratidza kuti rutsigiro rwedu rwuri kuwanda. Nepowo tinana Brigade yaMutambara vakabva kuZanu vachatibatsiridza futi kuti tikwanise kupinda mudzimwe nzvimbo dzairema kupinda.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Bekesela Gumbo, vanotiwo nyonganyonga iri muZANPF inogona kupa mukana kune vemapato anopikisa kuti vakunde kudunhu reMashonaland Central.
Ndikuona ZANPF ichievhikita vana Bamugabe, ichievhikita vana Sevhia Kasukuwere, ichievhikita vana Mudhuru. It's obvious kuti zvozvokonzeresa chi voter apathy. Bhora musango chaiyo chaiyo. And ZANPF iri aware of that.
Kurukota redunhu reMashonaland Central vaMartin Dina vanoti ZANPF yakasimba zvakanyanyisa kuMashonaland Central.
Musangano wedu weZANPF wakasimba Mashonaland Central zvakanyanyisa. Hatisi kutarisira kuti chikamu chese cheopposition chingawane chachinowana kuno. Kuno vanhu vanoda ZANPF zvinotyisa, nokuti ine mabasa anobatika yakaita.
Pauwandu hwevakanyoresa kuvhota, dunhu reMashonaland Central riri panzvimbo yechinomwe pamatunhu gumi ari munyika. Muna 2013 vanhu 380,880 ndo vakavhota mudunhu reMashonaland Central. Musarudzo yemutungamiriri wenyika mugore iri, vanhu 327,455 vakavhotera vaRobert Mugabe veZANPF, ukuwo 46,533 vakavhotera vaMorgan Tsvangirai veMDCT, uye vanhu 3,525 vakavhotera vaWalshman Ncube. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Teererai zvakare manhero anhasi na7pm apo tinenge tichitarisa nezvedunhu reMasvingo.
Chimwe chezvinangwa zveAmerica ndechekuti vanhu vasununguke mupfungwa uye vachikwanisa kusarudza chitendero chavanoda. America inoda kuona kuti vezvitendero zvakasiyana-siyana sevechimoslem, mabuddhist, fulan gong nevamwe, kusanganisa vakristu vari muchina, vakwanise kunamata wavanoda murunyararo. Nhumwa yeAmerica munyaya yezvezvitendero vasam brownback vanoti tose tinofanirwa kurwira nyaya iyi. America inoda kushanda nemapazi ayo masangano akazvimiririra Congress yemuAmerica nedzimwe hurumende kuti izvi zviitike. Mwedzi unouya wachikunguru, bazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika richaungana nedzimwe nyika dzinodawo rusununguko nerugare muzvitendero kuti varonge zvinofanira kuitwa mukusimudzira rusununguko muzvitendero pasi pose. Munyika zhinji mune zvinorwadza zviri kuitwa kuvanhu pamusoro pezvitendero zvavo. America iri mubishi rekuti chizvarwa chayo mufundisi Andrew Branson avo vari mujere kuTurkey vasunungurwe mushure mukupomerwa mhosva yeusori nokubatsira varwi vanopfurikidza mwero. VaBrownback vanoti zvinovanetsa kunzwa kuurawa, kufirwa mujere nokusungwa kwevanhu vezvimwe zvitendero muEritrea, uye vachiti zvinovagumbura kunzwa kuti vechidiki vokuTajikistan havabvumidzwe kuita zvechitendero, apawo Saudi Arabia isingabvumidze vezvimwe zvitendero zvisiri zvechimoslem kuti vanamate pachena. KuTurkmenistan, vanhu vanoungana kunamata vasina kunyoresa kuhurumende vanoshungurudzwa kana kusungwa. America haisi kufara nemamiriro akaita zvinhu muPakistan, uko makumi mashanu evanhu vari mumajere pamusoro pezvitendero zvavo, uye vamwe gumi nevanomwe vavo vakatongerwa kufa. KuRussia, hurumende inoshungurudza vezvitendero vakawanda uye inotora veJehovah's Witness sevarwi vanopfurikidza mwero. America inotarisira kushanda nehurumende nevezvitendero zvakasiyana-siyana neruzhinji rwevanhu kusimudzira kuti vanhu vanamate avanoda vakasununguka. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Ndikakamizira mwamuna, amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundikakamizira tumakolo. Mundikakamizira mwamuna, chifukwa chandala machave, ziwani chikwa tichotere, pamangara mavuto pasogoro. Mundikakamizira mwamuna, amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundikakamizira tumakolo. Mundikakamizira mwamuna, chifukwa chandala machave, ziwani chikwa tichotere, pamakala mavuto pasogoro. Kakamizira mwamuna, amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundikakamizira tumakolo. Mundikakamizira mwamuna, chifukwa chandara machave, ziwani chikwa tichotere, pamakala mavuto pasogoro. Kumamuye nera kuziwa kuti fupa lo kakamiza kakamiza, siri chedo akuswa mpika. Zanda uza ndichani kodi, kundika kamizira mwamuna tere, amene siali kumutima wanga. Kumamuye nera kuziwa kuti fupa lo kakamiza kakamiza, siri chedo akuswa mpika. Makolo muye nera kuziwa kuti fupa lo kakamiza kakamiza, siri chedo akuswa mpika. Kumamuye nera kuziwa kuti fupa lo kakamiza kakamiza, siri chedo akuswa mpika. Chitanda uza ndichani kodi, kundika kamizira mwamuna tere, amene siali kumutima wanga. Kumamuye nera kuziwa kuti, fupalo kakamiza kakamiza, sili chedwa kuswa mpika.
Nako kambo fupa lokakamiza kubva kuna National Pick and Kazembe, tavatashwa kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevasungwa reZakuro rinoti rinoshushikana zvikuru kuti vasungwa havasi kukwanisa kushandisa kodzero dzavo kuti vavhote musarudzo dzegore rino. Ongororo yesangano reElection Resource Center inoratidza kuti vanhu vakawanda kumaruwa vachiri kutya mhirizhonga inoitika munguva yesarudzo. musakangana kuteerera manerano apo tichange tichitarisa dunhu remasvingo mugadziriro dzemapato ezvematongerwo enyika mukupinda musarudzo. Anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Gibbs Dube.
Soko isika